wakagara pasi nomukuru wenyika tikati tinokumbira kusangana nemi isu vadzidzi timbokurukura nemi tikuone zvinogona kuti tadzisa kuti tibudirire sevechidiki kana kuti zvinogona kuti tadzisa kuti isu vechidiki tiwanewo tinopa pundutso kunyika yedu muzvidzidzo zvedu nenhau dzekuti vamwe vanogona vachinge vachitotadza zvachose kuenda kuzvikoro nenhau dzavafii vamwewo ndo vanoti vanotadza kuwana access kumaresources avanofanira kunge vachishandisa mainstruments avanofanira kunge vachishandisa mainstitutions macho kuti vawane kukuita research yakakwana uye namapracticals so idzi inhau dzekuti mukuru wenyika wedu wakadzibata ukadzinzwisisa ukati bodo zvevechidiki ndinofanira kuti ndionane navo nyanyanyanya vadzidzi ende izvi zviri kuitwa mushure mekuparurwa kwebhenki reyouth empowerment bank vachibva ipapo vobva vasangana namastudents saka izvi tiri kuita rombo rakanaka rekuti vachibva kunoriparura vachabva vatiudza kuti richatibatsirei nenhau dzedu dzatinge tichikurukura navo
pane mamwe here masangano ezvedzidzo atingati mamwe mayunivhesiti kana makolleges ari kusara kunze kana kuti yenyika yese zvayo vanhu vese vakokwa vezvikoro zvepamusoro izvi
inyika yose zvayo mainstitutions ose nyika yose vari kuunza vadzidzi neuwandu hwavo nekuti vari kuti uyu musangano hausati wamboitika kumashure hausati wamboitika pamwe pose apapa uyu musangano wakakosha saka mayunivhesitis ose akonfirma maprivate mapublic ose akonfirma mapolytechnic ose ati tinouya mateachers colleges ose zvavo nyika yose
saka makatarisa nyaya dzamunosimbopira kumusoro kuti dzisvitswe kumukuru wenyika muri kutarisira kuwana mhinduro dzose dzakakwana here mumusangano iwoyu
mhinduro yezvinonetsa hatichitoitarisira ipapo chocho tiri kuti tinoda kuti tiione ichiimplimentewa haisiri nhau yeslogan haisiri nhau yepolitics inhau yekuti tivake nyika uyezve paparurwa empower bank zvinoreveko vadzidzi ende isu tinoda kunzwavo kune mukuru wenyika kuti vanotarisirei kwatiri isu vadzidzi vechidiki panhau yevision 2030 yavainayo nenhau dzeeconomic transformation dzavari kufamba nadzo.